Vamunangagwa vati vana chiremba varikuita basa rakakosha zvikuru panguva ino yedenda recovid-19 uye kuvapa dzimba ndezvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti vashande vachifara.
Right now, to hand over these two blocks to the Vice President and Minister of Health, Dr. Swing. Anga achitambura nana chiremba achiita mastrike. Tarudza kuti vanga vachigara kwavanga vachiloja maone room. Saka vachiwenda mastrike apera. Tiri kuvaka kuno, tiri kuvaka kuchinhoi, tiri kuvaka mukwekwe, tiri kuvaka mugweru, tiri kuvaka mulawayo, tiri kuvaka mutare. Pasuro imbora ndokumasimbo kuti vana chiremba vawane pokugara pakanaka vagodzuka vanhu vakasungunuka.
Vati dzimba dzekumarimba dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekutanga chekuvakira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi veutano dzimba, vachiti chikamu chechipiri chichaona hurumende ichivaka dzimba nenzvimbo dzekutandarira pazvipatara zvesali mugabe muHarare neInguchene kuBulawayo. Pasi pechikamu chechitatu hurumende ichavaka dzimba kuzvipatara zvemumatunhu ese munyika. Vamunangagwa vashandisawo chiitiko chanhasi kuparura hwaro hwekuvaka dzimba munyika, kana kuti National Human Settlement Policy. Vati pasi peurongwa uhu vanhu havasi kuzobvumidzwa kungovaka pese pese, vachiti dzimba mumadhorobha nemaruwa dzichange dzave kuvakwa pachitevedzwa gwara rebazi ravo rinoona nezvedzimba. Vaenderera mberi vachiti vaye vanopa nzvimbo dzekuvakira dzisiri dzavo kana kuti maland baron vachasungwa. Vamunangagwa vakurudzira mabhanga, makambani akazvimirira emuno neekunze kuti atsigire chirongwa chehurumende yavo chekuvakira vanhu dzimba. Mutevedzeri wemutauro webato guru rinopikisa remdc alliance vaclifford chachwayo vaudza studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kugumira mukutaura chete, vachiti bato ravo ndiro rine maland baron munyika yese.
Hapana kungotaura kungonakidzwawo kuti aiwa ndataura, asi zvinobuda hapana, nekuti ndivo vari kuzviita. Kana vachida kusunga maland barons vanotanga vatozvisunga ivo, vachida kudzinga maland barons vanotokutozvidzinga ivo. Saka tida kuona kana vari serious, ngavazvibvise ngavazvisunge, bhozi isystem yezanupf inoita zvemaland barons.
Mutauriri wemdct vawitness Dube vaudza studio 7 kuti chavanoda kuona hurumende ichiita zvainenge yataura, vachiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaparurwa nehurumende asi zvisiri kutevedzwa.
Kuvakiwa kwedzimba dzemadhokota dzavhugwa nhasi dzemaremba flats chinhu chakanaka chose, asi chatisingafaniri kukangama nechekuti hurumende inofanirwa kunge ichivandudza mabatiro ainoita vashandi vayo vese, zvichibatidzira iyo madhokota.
Panoda kuvakwa dzimba miriyoni nezviuru mazana maviri senzira yekuti munhu wese awane pekugara pakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.